ndikatiita taura nezvekuti programu yedu ndeipi tichiende pasarudzo yegore rino zvii zvatirikutarisira kuitire vanhu tatarisira nyaya sarudzo dzakasungika dzekuita tiito free and fair election zvii zvingadikana pafree and fair election tikataura nezvekunyunyuta sealliance nokuda kwokuti pane zvinhu zvakawanda zvitatidza mpf yachinja kana yava munangagwai kusanganisira kusunungurwa kwemedia kuti vanhu vamapato akasiyanasiyana agone kubuda papublic broadcast yakaita sezvetv tikataure nyaya dzemareforms mamwe asati aizwa saka isu tari titi zvino zvezvii zvichagara tichipusha kana kuti tichirwa kuti tiite hondo yekuti zvii izvozvo zvirongeke zvigadzirike tikazovapa vanhu programu ino yekuti ikonomi kana upfumi tinougadzirisa sei tikape vanhu programu yekuti corruption chaiya chaiya inogadziriswa sei nekuti tirikuona kuti vamunangagwa vari selective panyaya dzecorruption saka isu tatichiwirirana kuti aiwa corruption yezve kuti asitorina corruption ayo pachake ndiye anokwanise kuti agadzire nyaya dzecorruption saka ndozvetasungana mdc alliance kuti aiwa ndozvatinofanira kuti tiite izvozvo
panyaya yemareform munoda kuti agadziriswe sei muri kuronga kusangana nehurumende here kuti musvitse muzvichemo zvenyu izvozvo
zvichemo zvedu tiri kuzvisvitsa nenzira yakasiyana siyana tine advocacy kana programs dzatanga tichiita sealliance ende uye semubatanidzo waimapato anopikisa muzimbabwe even under zimera in ma other organizations tiri kuti izvozvo zvichapfuurire mberi tichiita advocacy idzodzo tichange tine mastreets tichiratidzira patonofanira kuratidzira then tinoenda tichitenge government inotanyore samari yakatogadzirwa redi nevana mazvikokota vatinoshanda navo kualliance vari kuzviendesa izvozvo kuhurumende kuti tizive kuti izvi zvinhu izvi tiri kutarisira kuzvigadzirisa before election saka nzira dzese dzitatishandisa kumashure ndodzatiri kuramba tichishandisa as we move towards the election kuti itimeshura kuti aise pressure kuhurumende igone kupa attention kumareforms iwayo.